Manyuchi anoti acharegedza tsiva muna 2023 kana 2022 oisa ruzivo rwake mukusimudzira vechidiki mumutambo uyu.
Tamba uliuti urege munhu wachembera. Now I'm 30 years, saka ndofunga kuti pa 33 ndinenge ndambotamba ndamborwa. Ende ndofunga kuinvesta ndinenge ndambosa.
Manyuchi akambotora bhande reWorld Boxing Council Rift River anoti ane vatambi vakawandisa muchaus Manyuchi Academy. Avo anofunga kuti vanokwanisa kuzotevera mutsoka dzake vakawana rutsigiro rwakakwana.
Na tatenda biningu ni wangu ya wakati wakachiwa shiriko wa sato simu kawo nana Ivan zivariko ya kutitio tino tutikasia watu kuona future ya wani wanataka tukua kwa mkana kuti watambele mabanti shiri watu penye
parizino Manyuchi aliku mwisha kwake kuchivu uko aliku gazira kuzo zivira bande lake Real Boxing Federation na Muhammad Sebiala we kuyuganda. Mtambo uyu wakambomiswa nemhaka yekutya kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Asi Manyuchi ari kutarisira kuisira pasi Sebiala apo vachasangana mumutambo uyu zuva racho parichatarwa.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu achirara asi handisiri ndini ndasarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirwa Patrice Peko weku Burkina Faso. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Michael Kariati.